Dynamos yanga ichida kukunda Herentals kuti iende pamusoro ndokuita mangange 0-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Murairidzi wavo Tonderai Ndiraya oyo ange ambomiswa basa nechikwata ichi asi akadzorwa haana kukwanisa kubatsira chikwata ichi kuti chikunde. Ndiraya anoti haana kufara nematambiro echikwata chake kunyanya mafungiro evatambi ava.
Tinoda vatambi vano vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Asi murairidzi weHerentals kumbirai muti wekuziva anoti point yavawana yakakosha.
Kumanija kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa mani yekunge tinoenda pamamwe magemes achatevera.
Dynamos iri kuramba iri pachinhano chechipiri nemapoints makumi matatu nerimwe chete, point imwe chete pasi pechicken in iyo yakatamba neZuro. Dynamos nechicken in dzakasomwa neFC Platinum iyo iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi maviri nemasere yakaenzana netriangle iyo iri pachinzvimbo chechina. Chikwata chimwe chiri kutatarika iCapes United yarohwa 2-0 neBulawayo Chiefs. Vatambi veDynamos neCapes United havasi kunyatsofara nemari dzavari kutambiriswa. Tenax yarovawo Cranbourne Bullets 1-0. Kwapera mitambo yesondo rino, zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: ZPC Kariba 14 points, Tenax 14 points, Blower Chiefs 11 points, Wawa 9 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.